baba nabuti namai Jenny Makunike vanoti vakarera vana vavo gumi nevaviri uye kuvaendesa kuchikoro nemari yekutengesa mukaka izvo vanoti ratova business ravo pari zvino. Amai Makunike vanoti rutsigiro rwavaiwana kubva kuvana vavo rwakapa kuti vasvike pachidano chekuti vabve vapinda mubusiness iri remukaka. Pari zvino vane mombe dzemukaka dzinosvika nhanhatu.
Vapa takazvitanga rati simudzira muupenyu hwedu mararamiro edu nemhuri dzangu, and zviri kundinakidza ndezvekuti mhuri yangu yapindawo mazviri, of which ndozoziva kuti kadai ndikazoswera ndisisipo iwo the take over, because watowa mazviri.
Amai Makunike vanoti vari kutarisira kuti vawedzere mombe dzavo dzemukaka kubva panhanhatu dzavanadzo, idzo dzinovapa marita makumi matanhatu emukaka pazuva rega rega. Amai ava vanoti kunyange hazvo kuchengeta mombe dzemukaka kwakaomarara, business iri rine pundutso inogutsa samare.
Ndiri kuona zviri kutondibvisa pasi pasi zvichitokwira pamusoro business remombe irori. Kurinzwisisa kwandariita richandisvitsa, richandiita kuti ndipfuure zvandiri nhasi. Tinge ndava pamusoro soro naro. Isusu tiri kufunga kuti tinge tane mombe dzinopfuura tikaramba tichiita zvatiri kuita izvi. Kana ku-100 mombe omo.
Amai Makunike vanoti vari kuona business iri richishandura raramo yavo mune zvizhinji sezvo musha wavo wavewo nemagetsi uye uri chidadiso chemunharaunda yavo iyo iri makiromita makumi mana kumaodzanyemba kweguta remutare.
Zvimhinga mupini pabasa rese hari hazvishayikwi, zvinenge zviripo, asi kuzvipedza kuramba uchidzidza zvakawanda nebasa iroro, uchiramba uchitsvaga vanokubatsira kuti ndokuti upedze zvimhinga mupini.
Amai Makunike vanoti mombe dzavo hadziende kumafuro sezvo dzichidya chikafu chakagadzirwa pasi peurongwa hunozivikanwa nekuti zero grazing kuitira kudzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana zvinosanganisira chemahwanda. Pamombe dzavanadzo panosanganisira mhando dzejersey, holstein uye dzered dane nedzimwe dzemusanganiswa. Amai Makunike vanoti kana zvakanyatsovanakira mombe imwe chete inokwanisa kuvapa mukaka unosvika marita makumi maviri. Mwanasikana wavo muzvare Marian Makunike vanoti kuchengeta mombe dzemukaka kwakapa kuti vakwanise kuenda kuchikoro nemari yemukaka uye kusvika kuzvikoro zvepamusorosoro vari gumi nevaviri kudaro pasina kutamburira.
Rakatiyamura pakuti takakwanisa kuendeswa kuchikoro nemari. Business rakatangwa namama, ndo vakatanga I think 15 years ago vakatanga nemombe yao 1 baba vachiri kubasa kuwedza andiri kuboarding school, saka mama ndo vakauya vakagara kunoko, saka rakatibatsira kuti takakwanisa kubhadharwa maschool fees, kutengerwa hembe dzekuchikoro. Tikatokura tikaenda kumauniversities tichibhadharwa maschool fees nenhau yedairy farming yamama.
Muzvare Makunike vanoti mhuri yavo yose pari zvino yakabatana zvekuti vanoda kuti business rekuchengeta mombe dzemukaka risimukire kusvika pachidano chepamusorosoro.
Zvinoizvi tatanga kutenga mombe kwananti mambona pamaproches aya tiri 12 tisuvana vepanapo tiri 12, saka tiri kuencouragena kuti wese munhu akushanda akwanise kutenga mombe yake. Mabrothers angu so far wekukariba atenga 2, wekusouth africa I think atenga 3, so tirikuencouragena kuti tirambe tichingotenga mombe. In a few years time tuda kuisa plant yekuisa mayogurt nemukodza mukaka. That's baba's vision and we're taking on that vision. Saka mombe dzedu dzikawanda dzekukama, tinenge takwanisa kuita production yakawanda and tuda kuti dairy board iwezo collector pano.
Muzvare ava vari kutarisira kuti mukufamba kwenguva vange vave nemombe zhinji kuitira kuti business iri ringe ravere pamusorosoro. Vanoti mune ramangwana vanotarisira kuti vange vachiita zvekugadzira mayogurt, cheese, butter uye nemukaka wemubhodhoro.
Mukaka wedu wakawanda. Takwanisa kugadzira maproducts edu tichibatsirwa, tichiona zviri kuitwa naFirst Lady kuGushungo Farm. Ndo zvatauda kuita kuGushungo yane maice cream yane mayogurts, saka ndo zvatoda kuitawo pasera.
Mukaka uyu vanotengesera kukambani yedairy board zuva rega rega uye papurazi iri vanorima zvakasiyana siyana zvinodyiwa nemombe dzavo kunyanya mafuro. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaPeti Zhanda vanoti varimi vemukaka vazhinji vari kunetsikana nekusheya mari yekuvandudza mabasa avo kuitira kuwedzera uwandu hwemukaka munyika. pari zvino Zimbabwe iri kutenga mukaka kubva kunze unosvika miriyoni imwe chete pamwedzi yemarita. Vazhanda vanoti munyika mune mombe dzinosvika zviuru gumi nezvishanu dzemukaka. Vanoti kuti mukaka ukwanire nyika panodiwa mombe dzimwe zviuru zvishanu. Ndakamirira Studio 7 kwatsomba kumutasa Central, ndini Lweda Moyo.